manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mane rakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 7 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mbomusha munakada munakabva kada ndomurafura. Ndida kuenda kuda kujeri chaiko. Mbomusha. Tisati mbofa zvinjini vambakato ndichira papa anenge ari mukatonyera ndini. Ina prepared kuenda kuchitokisi kana kupi. Handirude munanga. Kune mwana akasina mbofa. Ndatove pfungwa. Ndaga kuti yangu rwara kupfungwa dzokutwa ganya munha akavamba politics. Vaiziva politics. Vaiziva. Kwaidira nangomo kwese kwavaive aiveko here munanga gore.
Hama dzevembo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzodya marasha zvichitera kushaya kwava Mugabe kuSingapore.
Havana kuziva kuti haichaputikira mumaoko avo. Saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka hazvichaite mangu nekuti hamungatariki peguguro kuti munonyaya kupatana kwasoswa yakanga iri mumi ofumedhe. Akanga ari media apandiyani akanga achipenga wacho.
Vamwe vakashanda navaMugabe munguva yehondo. Vopawo maonero avo pautongi hwavaMugabe apo vakanga vachiri panyanga. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata chethe Elders muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya nezuro kuSingapore kwavanga vachirapwa vanoti havafi vakaregerera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nepamusana pemabvisiro avakaita vaMugabe pachigaro. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa aenda kumusha kwavaMugabe kwaZvimba mudunhu reMashonaland West ndokuti panyaya inotevera.
Pamusha pavaMugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vavaMugabe. Vanozviti tete vavaMugabe ambuya Josephine Jaricha vanoti vabaiwa panyamanete nerufu rwavaMugabe.
Kundi ndadzwe seko ndabaiwa ndatove munhu atobaiwa moyo ndaurayiwa handisisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemangamanga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa nehunhu hwavo chikuriro chaamugabe havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kuti ndewekwamadyira panze kwaamai kana kuti ndewekwangu kwagushungu kwete.
Ambuya Jaricha vanoti mhuri kwaMugabe haina kufara nemabvisirwa akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Nane chakachirumende chepensa kaichenyesha chakani. Nani bomusha munakada munakabva kada ndomurafura. Ndida kuenda kuda kujeri chaiko. Mbomusha. Tisati mbofa zvinjini vambakato ndichira papa anenge ari mukatonyera ndimi. Ina prepared kuenda kuchitokisi kana kupi. Handirude munanga. Kune mwana akasina mbofa. Ndatove pfungwa. Ndaga kuti yangu rwara kupfungwa dzokutwa ganyavu. Munha akavamba politics. Vaiziva politics. Vaiziva. Kwaidira nangomo kwese kwavaive aiveko here munanga gore.
Mumwe mushandi wavaMugabe kwemakore makumi matatu vaRabson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vaMugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Shokeka kuti tisaiti kufunga kuti uri kurapwa kuti uguya wapora. Ndabatikana zvikuru. Handina kuita zvakanaka. Pamusha kwaita mukuru wedu. Kuru musha. Kuru pabasa. Nekuti izvezvi basa rangu ndo basa rangu randechitete pano. Shandira ipapo. Iwa matengo munoona. Kubva kunomasira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato reZANU-PF vaGeorge Nyandoro vakashanda navamugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navamugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwafo mapresident wedu asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamembe mabhazuva kumaodzanyemba muAfrica hapana vasingazive vamugabe.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vamugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Bongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika. Achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavamugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vamugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaiti negamba iyi mundarawo yevatirwadza aenda tisina kuzvitarisira but chiri kuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here bhozi mafregi tichiri kumona ari mudenga aya tisizoti kwakuvenga here kana kuti kudii vanofanira kumurespecta mundarawo because he is an icon, national icon, he should be respected and we are appealing to Mr. Mnangagwa vatipo horidhe nemagetsi tinochema takazorora paZimbabwe.
Vamunangagwa vakaudza vatori venhau kuti vamugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. Vamugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBela Mai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndini Atha Chigoriwa.
Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vakatiza munyika vachienda kunopotera kuSouth Africa vasvika kuSingapore nhasi kuitira kuti vanobatsira mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuitira kuti mutumbi wavo uunzwe kumusha. Mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwakare. Nyaya yekuti vamugabe vachavigwa kupi iri kunetsawo kunyange hazvo vakaitwa gamba nehurumende. Vamugabe vanonzi vakati vanoda kuradzikwa kumusha kwavo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere kana womutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vati havakwanise kutaura pari zvino. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vasangana nhasi nechikwata cheThe Elders amai Mary Robinson pamwe naamai Graca Machel. Vaviri ava vasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Chikwata cheThe Elders chakurudzira kuti vaMnangagwa navaChamisa kuti vaite nhaurirano. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe nezvemusangano wavaita.
Wangu taita musangano wa kumbirwa nevakuru vemuno muAfrica nepasi rose vanosanganisira boka raishanda navakofi anani vakazotisiya asi sangana nawo ndi iwo Rafa Machel Mandela na vanga vari president wekuIreland vanonzi iwo Robinson Mary vasangana nesu vachida kunzwawo pfungwa dzedu nekuchika mazano pamaonero edu munyaya dzekuti nyika yedu iri kuenda kupi. Tazadzikisa kutaurana uku tichitaura maonero eduwo kuti tinozviona sei pakupedza popoto kana kuti gakava kana kuti kusagadzikana kwenyika kwatinoona kuri kukonzerwa nenyaya yemamiriro ekunze ematengerwo enyika.
Saka imi mavaudzawo kuti kudii panyaya yenhaurirano makagadzirira here kupinda munhaurirano?
Aiwa ka isi tavatsanangurira nyaya yekuti tine muono watinawo wokuti nhaurirano dzatinokwanisa kungopinda chete inaurano zvinotangira pakuti toita sei kunogadzirisa nyaya yemamiriro akaita utungamiriri wenyika ino. Tinozviziva kuti vanhu vakaenda kusarudzo hapana kuva nekunzwisisana kwakanaka. Ichocho ndocho kutanga chatoda kugadzirisa, tochionesana kuti nyika ingaenda mberi sei muburikidza nekuona kuti chii charwadza nyika. Tisatarisa mhopo iri pahuma kana kuti bundu riri padama, asi tarise kuti konzero chaita kuti bundu ribude, mhopo ivepo, musoro uteme chii. Isu tiri kuti inyaya dzematongerwo enyika, inyaya dzesarudzo dzisina kufamba zvakanaka, inyaya yekutungamirira kusina kumira zvakanaka kunoda kugadziriswa. Kunogadziriswa sei? Ngatiwee timuonera pamwe, ngatibatane pamwe chete, ngative nenyika inogadzirisa zvinhu zvose, tova nekubatanidza nyika nemuono umwe chete wekuti chii choda kugadziriswa. Panyaya dzandataura, panyaya dzemareforms kana kuti shanduko inodikwa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, kuremekedzwa kwavana vezimbabwe, kupedza udusura kana kuti ubhinya mumatungamiriro nematongerwo andoitwa vanhu, mukufamba kubvisa nyaya dziri zhonga nechisimba munyaya yezvikodzero dzevanhu vanenge vachida kuratidzira pachena, vachiva nerusununguko, vachiva nekodzero dzavo dzichiremekedzwa. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatange tichivapa kuti sino maonero api, nekuti maonero edu takatotaura kuti nechikamu chatinacho chezvinhu zvishanu zvinofanira kuitwa kuti nyika ienderere mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Urongwa hwekutaurirana hwagara huripo kare. Tine political actors dialogue yakaiswa kuti mapolitical parties ese akakwikwidza mumaelections egore rakapfuura vasangane vachikurukura maererano nekuti kuti nyika yedu ingaenda mberi sei tikunde machallenges atinawo senyika akanangana nezveupfumi hwenyika. Saka iyoyo dialogue tinoona sekuti yakakwana zvikuru kuti igadzirise matambudziko angava achiwanikwa uye achida kuti vanhu vange vachiwanikwa vachitaurirana. Tinoona kuti political actors dialogue iyoyo ine simba zvikuru. Zvino tinozoda zvakare kuti vanhu vose vanzwisise, including my elders, kuti vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano iyoyo, vakaramba zvakare kutora chigaro chokuva mukuru wevanopikisa mudare reparliament. Chigaro icho changa chaiswa papatira kuti chiite kuti pave nekudyidzana uye nekushandidzana kwakanaka pakati peruling party zanupf nepamwe chete neMDC muhurumende. Saka tinoda kuti tizivise ivo maelders ivavo kuti urongwa hwekutaurirana huripo. Hurumende yavamunangagwa yakasununguka zvikuru kunge ichitaurirana neMDC inotungamirwa navachamisa, asi ivachamisa ndivo vakatomira kuti vapinde mudialogue iyo yatopindwa navamwe kare vari kutopinda mukutaurirana kwacho.
Vachamisa vari kuti ivo havana kuramba kuita nhaurirano, asi vari kuti havadi kuti ivo vamunangagwa vaite ivo mubati wepembe vachitamba bhora zvakare, vachiti kunofanira kuuya vamwe kunyanya vekunze, vangava vemusadhaki kana muau, vanouya kuzobatsiridza zvakamboitwa kare pai munhaurirano dzacho.
Chinoonesa ndechekuti vachamisa vari kutaura izvi vari papi? Ini ndazvifunga kuti dai vaka vari kutaura izvozvo vari mukati medialogue yacho, vachiti mudialogue ndauya zvangu. Asi ndinoda kuti pange paine mubatanidzi asingabvi munyika muno, anobva kune imwe nyika. Izvozvo zvaigona kunzipa nekuti vaya vari kusangana vari kuwirirana kuti vamunangagwa ndivo vane kodzi yekunge vachichiya dialogue iyoyo, nekuti vamunangagwa ndivo vakawina maelections.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI ratumira vaongorori varo kusarudzo dzaitwa nhasi kuGlenview South muHarare nekumangwe kumasvingo. Tabata mukuru wezvirongwa zveZESNI amai Ellen Dingani kuti tinzwe zvaitika.
Glenview taita maobservers pane polling yega yega. Polling station yega yega iri kuGlenview. Mukutudza kwavaita kubva makuseni vanga vachizvese zviri kufamba zvakanaka. Tichata nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare sezvinotarisirwa kuti zvinge zvishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu.
Pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino?
Tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway, but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituency mavo. Ndofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuGlenora neGlenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera, yakashandiswa nevanhu vekuGlenora handiti. Saka vanhu vekuGlenora pavaona pakavhurwa iri pabhodha reGlenora neGlenview vafunga kuti election iri muGlenora. Saka vazhinji vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway. Ndopanga paine nhamba yanga yakati kurei paGlenview 9B primary patenwa away. By time yakanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33. Saka iyi nhamba yakati kwirei chaizvo, but vazhinji vachona sezvamunoziva voters row vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masta avo voona kuti masta ava aripo vapinda vanovhota. Saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei.
Ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii?
Tine paGlenview 6 pa vota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83. Nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoasistwa vanenge vari kuramba vachiti wandei, but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota. Vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti avabatsire. Kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nema polling officials kana presiding officer. Saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers ai kana azonyanyati kurei tingeida kuzofanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaiwo anenge ari api. Inyaya yekuti havaone here kana kuti inyaya yekuti illiteracy here? Kana iri nyaya yekuti toti havaoni, tozotanga kutaurawo nhau yekutiite marecommendations ekuti paitwe zvinhu zvinhu zvokuti vanhu vava vakwanise kuramba vachivhota vasarudzo dzavo in secrecy. Kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti havaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomwe munhu vavhote pache zvavo. Saka tinoda kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei. Saka tinovimba kuti veZimbabwe Electoral Commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota anonzi maassisted voters zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi kuti tikwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri, vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecret.
Mukuru wezvirongwa zvezesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kukurukura isu nemadzimai vakasiyana siyana mushure mekushaikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe kuSingapore nezuro. Tichanzwa kwavari kuti ivo vanoona sei chiitiko ichi.
Ini ndotoatabete manyo ndiri kuZimbabwe. Hai nangu ndangotorawo kunava Mugabe kuti aiwa vakarwa kurwa kakanaka sezvo kubva kuma 1980 zvosvika kuma 2000 ndopavakanyanyorwa zvichizoendawo mberi svika kuna na 2017 zvanga zvakurwadza kozi matongero achanga amuitika nyika yanga isafamba zvakanaka uye zvino zvekonzeresa kubva kumudzimai nemamwe macabinet awanga akavatenderedza saka ndinongotiwo mwari vaita kuda kwanga vafambawome zvakanaka mweya wavo uzore murugare vave vanopiwa pekugara asi kune uyu modzi yavatisiirei zvakaoma kozi hapana chinji lesi kutirwadza kuno kuzimbabwe nekuda kwemwana wavo akatisiira munangago zvakaoma akatanga kukopa kubva kuna baba saka zvinhu zvachiwa ndifunge kuti zvichagadzirika ini nekuti mwana aiona zviri zvaitwa nababa saka ndifunge kuti zvichachinja nekuti zviri kurwadza zvichirema unotoona kuti vamugabe vaive nani tekirawo maconversations akati akokwirawo kubva kwatinogara tichikwira matendolas manheru kuseni chikwirawo ma7 saka zvakurwadza ndinoti pamwe mwedhi mwari achatinzwiwo nekufamba kwenguva pamwe kuchauya umwe munhu achagonawo zvegadzirisawo hatizive hedu
mabasa api amungarangarire vamugabe nawo
ini ndinongovarangarira hangu ndinongovarangarira hangu nekuti nemabasa ekusunungura nyika uye nekuti vaive munhu wee asingade zvisina basa kana kuti pakaitika zvibhadhira chinhu chakati vaitidzikisai pakanzi zvipaitwa zvinhu zvakati vaiva vamunhu anomira ende vanga vari munhu akasinga akasiyana naidi zvekuti aiti zvinhu ngazvidzika ende zvaidzika ipapo ipapo pasina kuti zvinhu zvinozonzi mangwana nazvazonzi chii sa ndinovarangarira nyanya pazvinhu zvandakaonawo inini hangu kukura kwangu zvezvikafu makombi aiwa munhu aive ari nani pamabasa ndopega panga pakati pei inyange pachikoro aiwa pachikoro vanga vane ke nazvo manje vamunangagwa nodzinga izvozvi kumusha kwedu kwakadzingwa vanhu mwana donyora juni vakadzingwa nomamisho kati endeni kwamunogara mudzokere kwamakabva izvo vanhu vada kunyora mafomu 4 vakabva vatosvigira panzira sa munhu asina ke nedzidzo yevana samugabe vave neke nedzidzo yevana saka aiwa ndinovatenda hangu kuti pava vakabata ipapo mwari angorangarirawo ipapo vanga vakashaisha mwari angogadzirisawo zvavo kuti munhu wese anotadza panyika asi idzi hanashoti tichasvika kumberi tinayo
tazotaura zvakare nemumwe mudzimai ari musouth africa regai tinzwe kuti anga ari kuti chii
indinonzi Chipompofu ndiri kujohannesburg kushaya kwavamugabe ii kwatirwadza sezvizvarwa zvezimbabwe tiri kutoshuvira kuti dai vanga varipo isu kuno nekushungurudzwa kwatiri kuitwa vangadai vakatotibatsira vakatotaura kuti vana vangu handidi kuti vanzarwo kana kuti dai vangatotumira mabhazi akatouya kuzotitakura tarwadziwa zvikuru tarasikirwa negamba nemutungamiri anga akatitsigira vanga vari baba vedu
zvii zvamucharangarira pamusoro pavamugabe
zvatichavarangarira navo inyaya dzavakati yechikoro
pane here zvamunoshora zvamunotimi dai apa neapa vakagadzirisawo nhoroondo yavo yaizosanduka
ini hangu pane zvandinoshora handina hangu
aiwa nguva dzedu ndodzaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekushaya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuSingapore. Muhurukuro yedu tabata vakashanda navamugabe kwenguva yakareba uye vaive mumwe wemakomanda eZANLA vaBernard Manyadza vaizivikanwa muhondo nerekuti pakachipoera. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaManyadza.
Aiwa ndinokutendai nokundifunga panguva muZimbabwe muno.
Zvii zvamungataurawo pamusoro pekushaya kwavamugabe?
Ndino hurombo muri wese kwagushungo nehanzvadzi yangu uyo Grace Marufu uyo naera soko saka ndinoti hanzvadzi wanasikirwa nemurume wako ndine hurombo vamugabe kubira tijiri wana chikoro hiyo wali kujeni taiva adimaya ndaka zobunda utijeni kuna na zambi ya Tanzania huko vayi nyoro waneza uchaizo nana kumule dhugare gumbo atijiva adimaya zukunyanya ndaka zibonzi ndaka kambi zibindalechwa wana tijitevu ngoti ndiye model yedi chaiyo kushika ataka zoita zemuka zao document maprobe makanga itika movement yedu Zimbabwe African National Union kuzikata zanga nao kumozambiki toto kachika marata wa itikasi mago kubaku kilimani kuwena kubeira kwa hivyo 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 kuwena umuchimoyo toto kachika marata wa kutifunza kuti unopa kupi shazi hili chidarizi mzia zia 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 palizo umekomri daru umekomri gawa ya kawaki samuru kufuza ndoni wala saka ilimu kutu nisinda kukomri ya kutunda kutumu kubu za makomanda kutu nusebi saka Lungo dora nipa pupi kutia. Minataka ngechichi simu zira za jose mpunga jedu nda karo jidamu. Tuzo na kutia hawa zagu shika mtreba lizi mishi. Minataka ngechichi chana mtreba lizi miyaka ipa.
Saka muruku rewa ere mikuti hawa Mugabe. Hawa na wo shakanaka shavaka kuzizisa iwo mungu ya magarana yo makoresa.
Oh, mwinationalizi mkuti ngati wa kenika neshe ninyo di Zimbabwe. Iyo iplas. Wajisha nda vayi na vamo, jizo atiri kutiti koti, ndio wakata singo hende, vayisha nda vayi na vamo, wanu wakanka wale very competent, iyo wanawa chitepo, iyo wanawa takawira, iyo wanawa eno zingalava, wanawa waka wanda mahinda zito, wana malianga pimi yuwa malianga, vayisha nda vamo, kuraka nation, pamujete ye Zimbabwe, kutitende forward, asuku zaita fragmentation, niyo kutika na vamo na kuti, Wachi simbisa utongo wawo manji, uwe karut, uwe kire jama faction, avaka zutata kunya to manager, doba hazo lidi gurwa, nini ya factionalism ya waka kireta iwo. Saka tributi, mkubata nationalism, naka ziri positive, amini mkubata kika ya Zimbabwe, very positive. Ndoo, saka kira wa jinti zozo, regrettably, kakupuka ni wamaje nasi. Kutindori mweze leka, zeleka, kwa historia ni yato iyo yo, saka, The balancing act is that one of my historians.
Kune wangu waruku pembe za wa Mugabe, wa manyaza, wachiti wakaita wakanaka shukuru kutora ivu, wachipako wa tema. Zizha muno taura wapa msoropashu.
Kuvuku, mwuneza wana kuondo, mwereka kwa passport. Warungu wakanga wachita commercial agriculture, kwa ito wane land bank, na mai effect akanga wachitwe na mafama. Wapu edu wakango zipidae muminda, endae kuminda, support ndonga ishai kwa zachose, Ezo dito achiche kuche pasirozi, kutitise elewani waka pinga wachirima, tichiri sapota tega. Ezo dito akuenda kuna uchaga chibage, kuna na Mexico, kuna na Argentina, kuna na Brazil, ete state.
Kuhu ya wei mwenyaya ino tariskwa ne wakawanda pakata urwa, zitara kuti Robert Mugabe, nyaye kukura hundi. Zizu wa mungata uro wapa msoro pasu?
Ipapodai wakangu kulizasa wakuti kine urombune zaka itika wu. Fungi virangu ini kifidai. Nili hii zai itika. Wajiti wakumana wangu wari kuita basa nema wangu. Awana uzaokuti haicha putikira umuoku hako. Saka kutu wachiti mberi kune rima. Nini ayo kuti asichia indeka. Asichia indeka kune kuti. Amunga jari kepe kukuro wa nimbu ya kupata na kwa nombu wati. Ya kange hili moment of madness. Akanga hali meja hapa ndia ni akanga kipenga wati.
Ayu wawama nyadza tunotenda shukuru maita basa.
Ayu wakana kwa.
Maangama katerera kune mungwe vanu waka shanda na vamu Gabe kwengo ya kareba mungwe ya hundo yechimurenga. Uyewa iwe komanda kuboka revaru iwe zanu re zanla va Bernard Manyaza va izikanwa nerekuti paka chipoera mchirongwa chedu upenyu wedu. Anukuweneka ene mufaro semazu wa ose njini wenyu jonga kandemiri ndrimu Washington DC.
Aiwa tinotenda jonga nechirongwa chako tinochivira zvakare chimwe chakadaro sondo rinouya sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dziri kudyira marasha mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kushaya kwavaMugabe kuSingapore Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata cheThe Elders muHarare vachikurukura mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe nekukurudzirwa kuti pave nenharurano pakati pavo vaChamisa navaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana.
Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ni Mfaro Manerano, ndiri Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Doksi ya imina ntunga milingomo, achikupa enau, Zen Debele.
So kuizika.